manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iveni nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inoseva mashonaland east yese. Vakati hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generator. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre kutheatre musikame operation nekuti hakuna hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonvheta kumaus dollars yaakutosvika zvayo kuma60 US dollars. Kokoko handimaona maitiro azvo uku neirimwe divi. Nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika pati.
Sangano revarayiridzi reZimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZesa inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi veZesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange power station chinova chiro jenareta rakati kurei. Saka ndiko kushombekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzika iko kuti loadshedding inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka loadshedding yedu ine mastage mairi. Pane yekutanga inoita makuseni nemanheru, kuzoita yatinoti stage 2 inotanga makuseni kusvika na10 manheru. Saka nekufa kwemichina uyu loadshedding yedu yepari zvino iri pastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri riri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kuma8 o'clock dzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yeZesa ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping station nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi mageneral hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya mageneral hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki nekuti madziro kwakaita magetsi tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisanike dziri mumisha yatinogara. Tambo dzacho dzinenge dziti patinodzima misha iyoyo kuti magetsi anoenda kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndevekumarondera general hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi kesi inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwoki edu akati kurei kunoitika dambudziko rekuti magetsi anofa anonzi matechnical fault pano kuranga pane chimwe chinhu chinenge chapa choda kuti chigadzire tokurudzira vese vane macrystal installation kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvita kuti tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuaika nekuti dzezvesa ine yatinoti baseload nzvimbo dzisingafaniri kunge dzidzimwa magetsi idzodza dzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vafulad gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera general hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyama miri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generator. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe mutheatre musikame operation nekuti hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya, hakusina anonzi mamochari chaiwo. Maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize, toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ana 10 mausiku vanhu vese tavara na 5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi tichagadzirisa but paikati tichagadzirisa pacho zvatowesi because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi, the situation is worse. Asi haisiri nyaya yemvura iyi, yanyaya yekushaongeka kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi rezimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga, dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaGundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzerwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi uyu. Zvino mapayday asvika mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro. Asi chinonetsa zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kusata zvokuti maprize acho aakutyisa. Zvanyanya kuipisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti maprize acho akutyisa mukatarisa madhiji emawashing soap mapowdered washing soaps aya anenge achisvika kuma$40, mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonverta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma $60 ikokoko, handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzekutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka wongoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, wongoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situation yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna Kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndiwo mubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichii, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino tatosvika muna June zvakona zvakare muna June. Maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo, ndo mubvunzo watikuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichikwanga kuti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeredhiyo yeCapital Talk 100.4 FM yehurumende, vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakativo amai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari mapurazi 16 uye vakati havasi kuzo havasi kuzokakata mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana amai Grace Mugabe, avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete kuti kwai naMugabe ndiwo ane mapurazi kwayo, hatisi vedu uwandu hwemapurazi hwaanaMugabe, asi kuti vanhu akawanda chinezvi. Asi havasivo vega naMugabe ane mapurazi akawanda, ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu vomucio nevanhu vokuprison nevanhu vakupolisi nevanhu vomucentral committee leadership ezampiri nemadirectors nemapermanent secretaries ezano vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese naMugabe chete ndiwo ane mapurazi akawanda. Aiwa, kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa naMugabe. NaMugabe ane mapurazi akawanda asi havasiriwo wega. Saka tirikuda kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kana kuti vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwavaMugabe, pane pasina new dispensation, pane pasina second republic. Tadzoka to the old days zvokuti aga kutonga achishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Chinofanira kutanga kugadziriswa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotsarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvezvo, zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti anengati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi kune district futi yekupolitics. Chimwe chikuru ndechekuti nyaya yeuoori chinhu chikuru chabva nezanu kuma 1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura Mnangagwa nekuti zvinhu izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMnangagwa vanofunga kuti vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareforms ekuekonomi kutina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, South Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tadira pasita, father, bari pasita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father, Mahatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya, waya.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungatitsananguriro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika pari zvino?
Pari zvino ini ndiri kubata mabasa emumba, ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaiwo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika? Munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega, uyezve munoipiwa sei?
Zvinhu hazvisi kumboendeka uye hazvisi kumbofamba. Zvinhu zviri kurwadza nokuti mari yatiri kupiwa, tiri kupiwa ma-250 RTGS bonds ndiyatiri kupiwa. Saka zvakangotiremera nokuti mari iyi haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma-$32. Rice rokuti 5 kg iri kuita $30. Mapedzi chevana, ndinimwe mwana form 3 ari kuita $8, mamwe ma-10. Saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma-7 mageisha sefi i-27. Saka hazviri kurwadza, peyake haisimbokwana ende tiri kuisirwa mueco cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise mhuri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiya kiya chako kungotiwo tangotenga hupfu, tembotenga chingwa. Ezvino chingwa chakuita 5-6 bakers. Saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni, tozongozoonawo manheru tobikawo rimwe. Nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwane. Saka tikatengawo hupfu, tikatengawo cabbage, mhuri yatorarama. As long mune sauti pamagetsi apa pari kurema, cause magetsi ari kuenda every day. Saka takutongotirarama nokubadza macardbox, tobva tabika sadza. Tongorara tabika manheru, tozongozva kuti mangwanawo tongobadzawo macardbox engodzisiwo sadza, zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3, first born ari form 3, 2 wacho i-Z6 ne-3rd wacho akuenda grade 1. Saka izvizvi ndakutongoti form 3 ndiwanda kumbopushwa taende kumberi ne ava 2 ava grade 6 ne-grade 1 zvaoma, cause mari yacho iri kubhadhara per month. Iri kudiwa, zvikoro zvacho zvinodhura. Saka ndakumboti vamwambomira ndo chikoro nekuti mari haizokwana. Saka ndombotiwo ndakambotiwo mapatitimewo kune kwanziwo yamu wacho yemusukewo, kana ndapedzawo basa kwangu palunch pepai ndombomhanyawo patitime ndokwanisiwo kutiwo ndoona bhadharo uyo ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta, kumusha kuna mai variko kumashonaland west uku. Tinovachengetawo, but zvekuvachengetawo zvezvongoti wangowanawo 1 kg yeshuga, 1 kg asi zvakatooma kozvizvi kuti tikwanise kuvapa zvese zviri kunyetsa saka tinongoto patoita kwanisawo ndopatikuvapawo ende musha kwacho kuri kurwadzira kuti apedze takadzingwawo tikumbiso 20 June tofanira kunge tabva kumusha ikoko ndokwanga ndakawanawo kumusha sehazvo zvikurwadza nekuti tanzitibhe nehurumende takagara zviri pamutemo
manga makapiwa kumusha uku nani uyezve ndiani akuti mubve ikoko kwamanga makapiwa
kumusha kutanga takapiwa naDA ndiyakatipawo DA uyu anenge ari kwazvimba nachizvimba chaanga varipo bvatisinira maoffer letter bvatigadzirira zvese bvatipa misha kubva 2000 tichigara kumusha uku zvese tinazvo bvatatopiwa minda yedu tichigara zvakanaka but pango yahurumende yaED kwakuti yanzi mimagara zvisiri pamutemo vanhunoti makabva kupi bekurekwa makabva isusu ndokwandakakurirawo mashonaland west nyange mai vangu nini ndokwavakakurirawo izvozvo pakatouya masoja 7 mapurisa 7 vamwewo varume vakasvika kwaudza mai vangu tinibvai pano mai vangu wose munhu akura kwakuti aiwo nini ndau ndogariswawo nemwana panapa kwakuzondifonera ndakutobva kuno kumont pleasant kwakutoenda kumashonaland west kumusha ndokunzisainai 20 June munofanira kunge mabva panapa mudzokere kwamakabva panapa banana nzvimbo yenyu panzvimbo yaminista mino minista upiwo asi kwedu kumaminista akazara ndoari kungopiwa futi nzvimbo idzodzo futi zviri kutirwadza isu kuti saka maminista anopiwa minda pamusoro peminda here
mungati vanhu vangani vanogara munzvimbo iyoyi
todi patakadzingwa isusu vanosvika 700
panonzi pai panzvimbo apa
ava panonzi pamapinga muchingobva pagreat dike
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro mubotswana rekubvumidza ungochani muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke yecatholic church Father William Guri. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Father Guri.
Manheriwo akandemiri.
Father Guri, nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana. Svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kungochani munyika iyi. Munoonawo sei?
Matongerwo akaitwa anotipinza mumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi. Tine maziviro kana mazivisiro okuti muAfrica tsika yechingochani haisi inobvumidzwa asi kune rimwe rutivi totarisawo pane mitemo yatakushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu wega ega tiona tichipira mumakakatano ekuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tamberi pedumbiro remutemo saka ndakatarisana nemaererano nekufamba kuenda bumbiro remutemo ndinoona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekubotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yebotswana
tinoonawo kuti kuchamhembe kweafrica botswana yabatanawo nesouth africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi zimbabwe haibvumidze izvi mungatarisirawo here kuti mune ramangwana zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza
hongu ndinotarisira kuti zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu vechingochani mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism kusati kwauya varungu kwakava kusina mitemo yakadai saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambidza zvinhu zvakasiyana siyana yatakacharemerwa nayo iwoyo mutemo unosunga vanhu vezvechingochani mutemo wakaiswa nevadzvanyiri wakanga uine chinangwa chokudzvanyira vanhu vatema ivo vadzvanyiri vakare vavo ndoo wakati nyorera inonzi customary law. Isusu kwa Afrika takati sinachi inonzi customary law. Zunu za taka nyoro wanana mjiti ve Native Affairs Department. Vaya vaya. Ndoo waka saruza. Zavai wona iwo kutipatika zetu. Vano da kuzishandisa se customary law yedu. Zavaka saruza za chwezo zezo. Zunu za iwa batira kutivatore wa nvedu. Vachiva gona kuwashandisa. Nukita marinao. Vane zunu za kawanda zanga zirimtika zedu. Zavatina kupinza mkastomari loo yedu. Zavaka siya kunzeno kuti. Zanga zisinga endra ni mberi. Nezudo zao kana zema interest au. Saka kana takata sana ni mtemo. Unosunga ngocha ku Zimbabwe ni South Africa. Tichiri under British rule. Mtemo yo wangu wari mtemo wa ijanyirida. Vanda tema. Sata kurumiza yedu kumbuka ni kushati wanza. Ah, mpirisa ruta wa royari kukurujira zi chingo chani. Ndukuto wataka nangana ni mtemo. Manzukisuru wa mtemo. Nema shandra ya kumbiro re mtemo unonzi constitution. Anasukuto wa ranezo mtemo wa mwari. Kana mtemo yu zitendero. Kana mtemo yu tika ziwana. Asi mtemo unoti sunga. Mnezo ba tongiru anetu kwa nyika zedu. Kana tama republics. Sesa taita mazwana. Saka hendo tasa wati Zimbabwe. Se democratic republic. Ya kushanta mtemo. Unoba msaruzo zivani. Unoda kuita sudo zivani. Ne kushanta process unonzi democracy. Yokuti zinodiwane vanu. Zine soba mberi pe vanu. Vo vota. Vo saruza. Vo bumira na soane nguwa bumirana. Tika tezera. Tika nyato tezera. Makwara chawe democracy. Ne republicanism. Zimbabwe inofara wati zosiko. Pakubisa mitemo ii. Yaka esu wane makoronyera. Ya ejinyera vanu watema.
Father Guri, mune muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu.
Onga, patakaita dzidzo dzangu paUniversity of Zimbabwe, zvinhu zvatakaona zvekuti chingochani chikaa chakagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize. Vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu, asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Kana mabushman paintings ewa kuruwa kare. Anoradza kutitike chingo chani ya izi wikano. Newa kuruwe kare wala. Saka chaka ituwa ni waru. Pa waka isa mtema onde. Chukuti waka chita chino chino sungisa. But kuwa hapo changa chiripo. Chichi gamu chiru wa nizira zaka siyana siyana. Muma gara itavani. Asi changa chisiri dambu ziko. Kana chaka ituwa ni waru kutichive dambu ziko.
Aiwa tashuka kumagume ichirongwa chedu Father Guri. Taingua ichiwezerwa. Taiwezira tinyaso kurukura.
Adinga datenda wakande miri mese ni matere.
Mangama katere ra kune mufundisi. Uwe kereke ye Catholic Church Father William Guri. Avarimu Annapolis mu Maryland muno mu America. Muchirongwa chedu upenyu wedu. Umwe tino tarisa vatino sangana na zumu upenyu. Anokuwe ni kayane mufaro. Ndini wenyu jonga kandemi rindri mu Washington DC.
Aiwa tino tenda shukuru jonga kandemiri we Studio 7 kutipa chirongwa upenyu wedu our lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezo nguwa edia pera, regaiti mbotarisa misoro edu yenawo zvakare. Vanu vochema chema nekudzimwa dzimwa kwe magetsi ukozesa ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nasi sezo magwenya remarasha rekuwange thermal power station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushaikwa kwe magetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nasi. Sangano revarairidzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Uye vatereri musakanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza 6 kusvika Friday nenguva dza 6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiteerera nhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikadi.